Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza Day of the African Child kuchinhoi mushure mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ichakamirira vanamuzvina bhizimusi vatatu vanosanganisira vaWiki noChivayo avari kufungidzirwa kuti vakaita zveuori kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vatongi vedare guru reHigh Court vatsva vanotoreswa mhiko paine kurudziro yekuti uwandu hwevanhukadzi huwedzerwe mune remangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuchinhoi nhasi arambidza vechidiki vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita mhembererwo dzeInternational Day of the African Child. Izvo zvinotevera kusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro muHarare mushure mekunge dzaungana nechinangwa chekucherechedza zuva iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaAmos Chibaya avo vange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child.
Hauna kuna toendere mberi tadongosvikao kana zvakadaro tikati konhai veduwe kodambudzikonderei zvikanzi hamuna kuzivisa mapurisa tikatozivisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozikama komusangano yose tinoita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika nguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hati we are operating under instruction.
Vachibaya vaudza Studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa. Vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo.
Saka ndinokadzi kachose kuti ko shuwa shuwa chinovhunduka mapurisa chimbori chiko kuti vanhu vaungana kuti vapemberere zuva ravo rinova recognized international day rinombozikamwa richimbotiwa gore negore.
Chakadai nhengo makumi manomwe nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weCCC vaJameson Timba apo dzaipemberera Day of the African Child dzichamiswa pamberi pedare mangwana. Rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu Mandevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo vakaitwa pavakasungwa nemapurisa.
Vazhinji vasungwa kana kuti vose vasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora musunyupu yepavatimba. Vanhu vazhinji vamwe vakachoka makumbo vamwe vakachoka maoko. Vazhinji vari kunge vachirwadziwa.
Vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pane mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko.
Vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu aninani zvake anobva kwabva akarga achisvika ipapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano yokupemberera kodzero dzavo.
So kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrate zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights.
Zuva reThe Day of the African Child rinocherechedzwa gore rega rega musi wachikumi 16 pachirangarirwa kusungwa kana vechikoro vekusouth africa muna 1976 zuva iri rakatanga kucherechedzwa neafrican union muna 1991 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatongi gumi nemumwe vedare repamusoro vagadzwa nhasi mushure mekusarudzwa neJudicial Service Commission. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kucharetswa kutongwa kwedzimhosva munyika.
Chinobatsira kuti nyaya dzinge dzichiitwa nenguva dzisagarise dziri kumadzitare dzikasire kuitwa.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, amai Rumbidzai Matambo, vati kuwanda kwevatongi kwakanaka nekuti kunoita kuti matare atonge mhosva nekukasika. Sivati havasifara nekushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi. Pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi, vatatu chete ndivo madzimai. Vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu, vatendai Ruben Mbofana, vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka, zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Asi chiri kutinetsa zvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari paya pane vanhu vakadomwa nevamunangagwa, vanhu vanotozikana kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara. Kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro romutemo dzebheo dzekuti vatongo vachibva kumba. Taiona vahopo chingono vakatobhoo shungurudzwawo vachibvisirwa gweta ravo ravanga raivamirira vaBeatrice Mutetwa.
Asi vaziyambi vanogaro taura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo. Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro makumi mana nevatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yamirira kuti vanamuzvina bhizimusi vari kufungidzirwa kuti vakaita zveuori vachishanda necommission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vazvipire kumahofisi ayo kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vanamuzvina bhizimusi vanoti vaWikinel Chivayo, vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vakadomwa nezaki mugwaro rakaburitswa nekomisheni iyi nezuro vachinzi vanogona kunge vakapara mhosva yekuchenesa mari zviri kunze kwemutemo mubasa ravanoti vakaita nezeki rinosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica pakutengwa kwezvikwanisiro zvekufambiswa kwesarudzo dzakaitwa gore rapera. Vachivayo navamupofu vanonzi ndinodzokorora va vamupofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivayo tsamba vachitaura nezvekufambiswa kwemari iyi. Tsamba inonzi nezak iri kuburitsa uori. Vachivayo vanonziwo vanofanirwa kubvunzurudzwa nekuda kwemashoko ari kutenderera pamadandemutande anonzi ndeavo vachitaura pamusoro pemari idzi. Asi vachivayo vanonzi vari kuramba kuti mashoko aya ndeavo, vachiti panogona kunge pakashandiswa michina yechizvino zvino kuvandudza izwi ravo kuti rifanane neravo. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo. Ngatinzwei mashoko asachigaro vezaki vaMike Oreza pavabvunzwa neStudio 7 nezvenyaya iyi.
Takaona kuti zvakakodzera kuti tibeidze vanha tinyatsovabvunza kuti nyaya yavo iri kutangira kupi ichienda kupi. Hazvaigona kuti tingoti pangotaurwa kunzi ndakakupa mari tovatati sungai vanhu, kwete. Mutemo une zvaunofanira kuteedzera. Saka ndo zvatanga takamirira, takazoburitsa statement taona kuti kwazvasvika apa evidence yaburitswa apa iyi inokodzera kuti tidaidze vanhu vacho vese vari kumenishenwa apa vauye vatitsanangurire tigowana pekutangira. Ndo patava. Saka iko zvino shoko rakafamba, tinotarisira kuti vachauya. Kana vasina kuuya tinoenda kwavari. Pana Mike Chimombe, Moses Mpofu naWikinel Chivayo. Ndo vane Mike Chimombe na Moses Mpofu vane document ravakaburitsa wikine uchivayo ane audio yaakaburitsa saka toda kuvabvunza kuti vatitsanangurire kuti apa vairevei uko kuvairevei towana pekutangira.
Vanga varisa chigaro vekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vaMike Oreza vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Evans Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
MuZimbabwe yatove garo ziva kuti makaona veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana mapurisa chaiwo akumhanya mhanya kwai tiri kusunga vanhu vari kumusoro soroko kana vari kudyidzana nevari kumusoro soroko, hapana chekupemberera, hapana chinobuda. Iye zvino takanzwa vakabhoyo pakabhoitwa mheremhere nevamai Priscilla Mfumira nenyaya yekuti kwakatorwa mazimiriyoni akawandisisa kubva kuNASA uko vachibonzwa vasungwa vabhonyiwa mabheo. Takazviona futi vanaIgnesa Chombo uko vakabhovhiringwa vhiringwa corruption vazodidi zvakazonza vana mhosva.
Asika iye zvino Zaki yati iri kutsvaga varume ava kuti izovabvunzurudza.
Kuchangoitwa mheremhere, vari kutsvakwa, vazodive vaendeswa kumatare, asi muzoona hapana chinobuda apa. Pachirungu vanoti takutoziva ichinzi catch and release. Changozoita apa sekuona kwatiri kuita kuti Zaki ngoitawo senge yakumira mira inyaya yemashoko akaburitswa ainzi akaburitswa navachivayo vachirekodwa nevamwe akatenderera tenderaya vachibata-bata mukuru wenyika nevamwe vanhu vari muzvigaro-garo umo vachiburitsa uori hwavo pachena.
Vaambofana mari dziri kutaurwa apa dzakakura idzi. Veruzhinji vangaita chivimbo chipi muongororo yanzi ichaitwa neZaki?
Kutanda nyadzi kwehurumende yevamunangagwa kwekuti isu hatidi corruption. Ndekuti zvazobuda muchiaudio recording chiya, nyaya yeZeki ye 40 million hatina kutanga kuinzwa nhasi. Yakatoburitswa nemapepa nhau nemasangano anoburitsa nhau senywaya guva yapfuura iyo, asi hatina kuboona Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichiboita hanya nazvo. Zvazochinja nhasi chii? Takutongoona kuti inyaya yeaudio recording yakaburitswa iya ndopavakunzi ndokuti afumura president necorruption dzaiitika idzi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Vateereri, muchirongwa chedu chezvechitendero nezuro takaita hurukuro namufundisi Levi Kadenge autakati mudzidzisi wepaUnited Theological College muHarare. Chokwadi chiripo ndechekuti mufundisi Kadenge vakasiya basa kare pachikoro ichi uye vagere zvavo kumba. Tinokumbira ruregerero kuna mufundisi Kadenge nemhuri yavo pamwe nechikoro cheUnited Theological College nezvatingadai takakonzeresa nemashoko aya.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vaparadza dare remakurukota ranga richitungamira hondo yemuGaza mazuva mashoma imwe nhengo yepamusoro-soro yabuda muhurumende ichinyunyuta nemabatirwo ehondo nemutungamiri weIsrael uyu. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vane tibato ravo idzva reUmkhondo weSizwe richabatana nemapato anopikisa senzira yekusimbisa kupikisa muhurumende, panguva imwe chete richifambisa urongwa hwaro hwekupikisa zvakabuda musarudzo mwedzi wapera. Russia nhasi yati pane kutaudzana neAmerica pamusoro pekuti pangangochinjanwa vasungwa vanosanganisira mutori wenhau weWall Street Journal Ivan Gershkovich asi ati kutaudzana uku kunofanira kusapinzwa vatori venhau mukati. Gershkovich agara muusungwa muRussia kwenguva inodarika gore achipomerwa mhosva yekusora iyo ari kuramba. Nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vatore matanho ekuzvidzivirira kuti vasatapurira chirwere chedziwa kana kuti flu, icho chiri kutenderera neukasha munyika munguva ino yechando, hurumende ichidzikamisa veruzhinji ichiti chirwere ichi hachinei nedenda recovid-19. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Life Zambezi, avo vanoshanda pachipatara cheBelvedere Medical Center, vanoti vari kuona vanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa chirwere chedziwa pachipatara chavo, vachiti vanhu vanofanira kutora matanho seakatorwa panguva yedenda recovid-19 ekuzvidzivirira kuti vasatapurira dziwa iri.
Vanhu vazhinji vari kuuya kuchipatara vachikosora, vachipera simba kana kuti kushaya simba mumajoints, kukwira temperature, chururuka madziwa, kutemwa nemusoro nekurwadziwa nepachifuva. Vamwe vanotosvika pakutadza kufema zvakanaka zvekuti vanenge vato nemabayo. Do outbreak yatakatarisana nayo senyika yeZimbabwe.
Amai Rura Maibonde, mumwe wevanhu vakarwara nedziwa irori zvokuti vakatombofunga kuti yave COVID-19, asi pavakatestwa vange vasina.
Marwarira andakangoita ndoandakamboita 2020 na2021 ndikabatwa COVID, but ndakangoenda kwachiremba ndikati ndine flu ndokutongopiwa antibiotic ndatopedza nhasi tablet rekupedzesera, asi handisati ndanyatsoita zvakanaka, chikosoro chacho hachiperi, iwo musoro kutema.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vakurudzira kubayiwa kwenhomba yekudzivirira dziwa munguva dzechando, zvikuru kune vaya vakwegura vane zvimwe zvirwere zvagara zvichivanetsa pamwe nevana vadiki.
Kune vaya vanenge vachikwanisa, tine mamwe maservice providers vari kutopawo nhomba yakangofanana nedzimwe nhomba dzataibayiwa dzana COVID dziya. Kunotoriwo nenhomba yekudzivirira flu, asi chikuru ndechekuti ngatingorambai tichigeza maoko, tichishandisa masanitizers, tichipfekawo zvinodziya, tichidyawo zvinodziya, kuitira kuti tirambe tichidzirwa tisazobatwa neflui, nekuda kuti flui ingase iri kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo kubayiwa kwenhomba iyi.
Zvaangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge irimo munana May, June, July, mumuno nguva yechando inoyi ndo panotanga flu kunetsa. Saka munokabayiwawo kunana April ikokoko. Zvinenge zvakarurama nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda muviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospital, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Tiripanyanga vanoti vanhu vane zvirwere zvinenge sugar, high blood pressure negomarara kana kuti cancer ndevamwe vanonyanya kuvhiringidzwa neflu.
Kuna mwana anotoshaika nekuda kweflu, hongu vazhinji inochita flu inongopera yege. Kana munhu achiri mutano flu hongu inokwanisa kupera zviri nyore, asi kana munhu aine atoti maunderlying conditions BP, sugar, HIV kana cancer, zvinoita kuti immunity yemunhu, utano hwemunhu udzikire. Akazobatira vana flu ivava zvinokwanisa kuita wese zvokuguma zvakonzesa pneumonia, munhu okwanisa kutoshaika.
Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya uye kuti vasatevedzera zviri kutaurwa pamadandemutande kana kuti social media zvekuti pane vanhu vari kutofa nekuda kwedziwa iri.
Social media zvatiteedzeresa, tinoteedzera mastatistics anobva mahospital medu or maproper reporting structures. But yekuti every month tinoburitsa tinawo mastatistics every month. Dai makateerera post cabinet briefing yemusvechidhe yakataura kuti month by month we have got less cases this year than last year. It's only that year this year ma cases ari more severe, flu yacho iri kurwadza kupfuura yegore rakapera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi nemasere nezvinomwe 87,000 vabatwa nechirwere chedziwa kubva kutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Bazi rezviri kuchengetedzwa kwemigano yeAmerica reUS Border Patrol nebazi rinoona nezvekuchengetedzeka kweveruzhinji mudunhu reTexas reTexas Department of Public Safety vabatana mukurwisana nevanopinza vanhu vasina magwaro ekupinda muAmerica zviri kunze kwemutemo vachishandisa mugano wekuchamhembe kweAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekuchengetedzeka kwevanhu muTexas anoti vanoita basa rekupinza vanhu zviri kunze kwemutemo ava vanoshandisa nzira dzepamusorosoro dzine nharirire, madroni, vazivi venzira pamwe nemaredhiyo, zvese zvichitungamirwa nechikwata chiri muMexico. America iri kuita dambudziko rekupinda kwevanhu zviri kunze kwemutemo inove imwe yenyaya dzinonzi dzichange dziri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro nevachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika avari kushandisa kuchengetedzeka kwemigano mukutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice.
Ya, ndona sikuti inogona kuwa iri progress nekuti nyaya yekuimmigration especially vanhu kupinda kuma border especially ku Texas uku zvimwe zvacho zviri kukonzeresa nekusabatana kwemabato atingati ma departments anenge achiona nezvekucontrola iyo traffic inechivapo. Saka ndogona kuti progress in the right direction yekuti at least vaite curb situation acho yekuborder, but now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita paborder kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje nekuti vari kushandisa nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone and all that stuff of which ndo zvavagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kauti masvikiro ari kuita vanhu paborder zvinhu zvatingati zvinotikacha madzirimbi chana nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem imanpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda paborder ipapa. Bhozi border racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachicover paborder ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinonzwa kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaMasie. America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwe kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvunhu zvokuti zviripo hazvo, but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Saka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumabodawo. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica in uye uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave neyatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatiri kuona izvo, but let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino, zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Iko zvino tikuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya, ende iwezve tikuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare neCongress. Saka zvinhu zvichava zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vane chinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kuborder iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana zvichizotaurwa panguva yemaelections zvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezvekuisika kuborder kuMexico uko kana kuti hurumende ichazouya ichakwanza here kuchinja zvinhu zvakadai sokuti zvinhu zvinototinetsei ndokuwanda kwakaita vanhu kubota.
Avanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Madi pa Studio 7. Dina hangu mukomana ndiri panapa pa Joni panapa pa Pitori ndiri pa Soshanguve. Ndinotaurawo nenyaya yezvenyika yedu. Nyika yedu inotinyadzisa. Ndo nyika yanga yakabudirira yakadarika nyika dzose kare. But ike zvino, inonyadzisa kwese. Kutanga kumapresident, yoya kubhora. Kune zvese, inongonyadzisa zvainoita. Hatizuti inochinjawo here. Tokumbirawo maybe. Kune vanokwanisa kuona varonganga hombe oro maprofita makuru vakwanisa kumboona kuti chinhu chiri gonye riri kuitisa zvinhu izvi kuti sararame zvakanaka munyika yedu chii zvese tinoita zvese but hapana kana chatinowana hai pakaipa ndozvipirawo kumhuri yeZimbabwe.
PaStudio 7, PaStudio 7, maswera sei. Haa, izvi zvimwe zvinhu zvongodo kuti vamunangagwa vaite vachivhura maziso. Kana dai vari purezidhendi chaivo. Nokuti apa tarisai kuti South Africa vana Ramaphosa ndo vanotaura nezvehusellout kuna Chamisa. Vana Nafikile Mbalula vachiti Chamisa nokuti unodyidzana navarungu. Nhasi ivo vari kubatana neDA handi munozviona. Saka nyaya iripo ndiyo kuti vamunangagwa vari kupusisiwa. VaRamaphosa vanoziva kuti kana Zimbabwe ikangowana mutungamiriri mumwe kana akaita savachamisa inoswera yamuka. Saka kumuka kwayo is obvious, vana veZimbabwe vachabuda vaidzokera kunyika kwavo. Saka kurasikirwa kuchaitwa South Africa nama foreigners like Zimbabwe onotoziva kuti ikonomi yavo yakutoafektiwa.
Mapurisa eZimbabwe chaanogona kusunga vanhu veopposition ndozvavanokwanisa chete. Nyika kuti vaione kuti yaane zvigamba havazvioni. Izvozvizvi mukanatsokutarisa zviri kuitikaka kuti mubvunze kuti imaringani dzachinjwa pamakore matatu kana manapera zvinoratidzo kuti inyika ine vanhu here kana kuti inyika ine utongi hwejekerere. Kukonewa hakutaurwi kunzi ndakonewa, asi kuti vanhu ndivo vanoona kuti wakone ewa munangagwa wakonewo kutonga ngawachipa hakwe chivhayo wako waanodo kupawo.
Ndiwini pajoza zano musoro wayo uri kukokai, zano musoro wezaro uri kukokai. Ende havatarisi kuti vanhu vari kushanda sei, bekause mwana wechikoro sekondari $50 ticha upuwa $50 musoro wezano uri kukokai zvokuti zano diranga riri bato rine vanhu vanofunga. Vaida vachipa vanhu mari dzinotenga kana $500 kana $600 kana $800 yangaka itoda maticha yangari. Kuno tinopa mwana wechikoro mari isingabhadhari school fees isingatengi uniform. Mutungamirira zano zvamunangagwa vaifanira kutobva. Ngavatombobvapo tripozii mbotopinda titonge nyika ive nefreedom ione nedemokrasi kuti zvavo zvokuti nefreedom pasina freedom.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi manheru tiri kutarisa nyaya dzeuori muZimbabwe uye matanho anonzi ari kutorwa nehurumende kurwisana neuori uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza zuva reDay of the African Child kuChinoyi, mushure mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichakamirira vana muzvinabhizimusi vatatu vanofungidzirwa kunzi vakaita zveuori kuti vange vachienda kunopawo mativi avo panyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Taboka Ncube.
So kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 17 kuNhlangula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano weCCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singamapoliticians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempila kahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele njalo kuqathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano weCitizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu ukuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esethiswa icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla seCCC umnumzana Amos Chibaya obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Ukusenjalo igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one caution statement.
Bazamiswa edale kusasa kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapholisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapholisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana yeBeth Jamuka owebandla lePeople's Unity Party osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga eTriple C endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singamapoliticians. Ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikaMgabe. So siyabona ukuthi namanje kuhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo sisekhona. Namanje namapholisa asetshenziswa iZANU PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU PF umnumzana uBeth Mabena uthi amalunga eCCC kumele ahloniphe umthetho.
Awuphikisana labantu ngekunqobe hayi kodwa ke njengoba nchilo asokuqala njalo ngasozabe ngokugcina ukuzama ukuphikisana labantu ibandla lezano PF ibandla labantu beZimbabwe
ibandla lesiCC lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abiko wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo ababetshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luku Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le High Court ukuthi oyedwa ubungedale le Administrative Court. Abahluleli laba babalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokhu kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Wicknell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcini sihlalo weZAC umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Ngifuna ukuzwe Zimbabwe azi ukuthi besingaluhlelanga ngalolu daba. Sesibuthanise ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edali lomthethondaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcini sihlalo weZAC ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa kwabantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoChivayo kuphela akwenelanga. Baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma audio. Iyaqanjwa yona iZeki ngokwayo. IZeki lalabo abayiphetheyo phela. Labo kumele bahlolwe. Akupheleli nje kuChivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama audio lana lalo ka uizakhe ethi yakukhangela ingacinisi emahofisini amanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancube besithi izakhe yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezano PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela. Likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi, kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu. Bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe, bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababesenzile. Ngakho-ke abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu, okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Umnumzana Chivayo okusikhatshana esedluleyo
sibone ehamba lo mongameli mnangakwa endaweni ezishiyetshiyeneyo, libona sengathi icala leli lingayakhatshana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Tshivayo lo mongameli?
Indaba kaTshivayo ibingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona, ngabe uTshivayo bengabonakali ehamba lo mongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo. Sike sambone ethe secela phana eceleni kwapresident ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamanga lokuthi kanti ufika njani laphana njengoba engusomabhizinisi engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana. Kweza njalo umongameli wethula umbiko wokuthi usegunyaze iPortrush ukuthi iphe ilayisensi iStarlink, kwabonakala ukuthi ibhizinisi elizahlomula kakhulu ngelikaTshivayo. Kwenza abantu bazibuza ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kwaTshivayo lo mongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo, ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lo mongameli welizwe. Kuliqiniso ayisiloqiniso, kodwa okubonakala emphakathini emapikitsheni kutelevision yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezinene.
Umnumzana efidlela ngcube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association ubesecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi ezisichiya ngalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqakatheke kakhulu okumele ukuthi alubana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyamazwe abhekane lendlala engakanani, abhekane lesomiso esikhulu kangakanani kakhulu lonyaka ngendaba ezinto othiwa ukuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa El Nino. Kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwa iguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla. Yikho kwenza ukuthi kugcine kusibale lesomiso lesesila.
Ukuganyulwa kwezihlahla ukuxhumana ngapi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sisishiye sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona yi-evaporation, i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka. Izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo. Kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesenzakala iprocess okuthiwa yi-condensation, abe seguquka-ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo, abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line. So sina singagamula izihlahla siziqede, siyabe sesiphungule isosi eyamanzi azaba semkhathini aguqa aphinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonoku ngokhonoku ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele? Kuzikhona imizamo eminingi egoqela ukuthengela izitofu lezi ezikhona ezakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investe nini, sifake nini amasolar system lama-biogas. Ama-biogas ilokho okuthi imbenge lezi ezakhiwayo zikhuwa njengodiyo, bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala sizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle, abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usikhwicamfundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho baba kuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa, kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo, insumpa vele ezizabe zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa labo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-warts, lezinye izisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungama-warts. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi, iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenzwe i-biopsy iyekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba into embi.
Udokotela Ngwenya uqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye kuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa elensumpa, nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona belensumpa, abazala belensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka, ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele, hayi mina kazingikhathazi, angila nkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi, zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane uyasi-affecta, uya-affecta abaningi bethu abaphila le albinism, njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi ngapha emathebeleland, kuyatshisa kakhulu ilanga, ilanga liyatshisa kakhulu. So iskin yethu sikhangele ukuthi njengoba isensitive kangaka, kuba lulu ukuthi si-affecteke. Ama-sunburn agcina esenzisa insumpa kwabanye, ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe ziningi-nyana.
Ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zile mihlobo ehlukeneyo.
Zile mhlobo etshiyeneyo, omunye kuthiwa ngama-moles. Lo mhlobo uyenziswa yikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn, then besokurisulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besokusiba le nsumpa. Insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini, zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable. Then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer. So kuyasihlupha nje, kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana. Abantu babekukhangekhangela nje, uswele ukuhlaliseka, uswele i-confidence. Lawe khonokhu umperson nje eze umuntu kuba kubi nje, you feel very uncomfortable.
Ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya, engazibona ephuma loba eyodwa, njalo balakho ukubancedisa. Abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
KwezeMelika, umsakazo wezindaba owe-CNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lomongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisi ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqingilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye esemdala kulomunye, omunye kunjani, kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami, mbona ngathi bangutshiki lobhanqa, bayancintisana sibili, kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Yikho-ke kodwa-ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma. Nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela, kuboSeptemba, Oktoba, sokusiya kuNovemba khona laphayana, kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyonale inyanga mhlaka-27. Njalo lokhu kubekwa imithetho emitsha. Sizabona zindala zombili yini, kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate iza kwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le iza kwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona, ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo, kwakukusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye esakhuluma, omunye esengenela, omunye esakhuluma. Ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokhu ukuthi angenele omnye esakhuluma. Kodwa nxa bangamuta ama-microphones lana, kuza kwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo. Kanti-ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo, ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe i-democracy, ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame, uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa-ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwe-debate yikho sokubuya khona okwenza ukuthi ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili ngoba bazakhangela lokuziphatha wawo abakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulo munye ngubani lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili ongaba ngukhulu ongcono nguphi nxa kuyikuthi kubhala angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owestudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli beStudio 7 kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kukhuma nomzimela ijobe. Studio 7 benginesikhalo kakhulu, benginesifiso ukuthi abantu bakithi komthwakazi emathweleni bezama ukuthi bezibandakanye neqembu abathi MRP. Bonke sonke indawo zonke ngoba ilori iqembu ezikhulula Studio 7. And bengifisa Studio 7 ngoba ngisimamela Studio 7 since ngisimamela nihlale interviewa abantu abafana ngawo sonke isikhathi. Angazi ukuthi abekho amanye ama-analyst yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli ngoba phela ubiza uSithuma kuredi every time bonisa ukuthi akunaqiniso elikhona ozolithwela ngoba lo muntu uhlele group maye vula umlomo wakhe ngisuka sengathi uyokhuluma into nje ephuma endleleni. So besicela ukuthi mhlawumbe uma kusenzeka ikhulume kubizwe abantu ama-analyzer abadifferent khona ilizwe liyakhiwa ngabantu abadifferent ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi iminyama yena jike dayi imhlophe asijustify ngeza ke indlela obona ngakhona ngoba yena izazi ukulana nokuthola.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami abahle. Nikhuluma noCelisani Dube wasesitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginesicelo kwaStudio 7 ukuthi-ke iinkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumbanga wakithi ngale zisihawukele iinkomo ziyabanjelwa edamu lakithi lasemakwilila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Besicela iinkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe luleya damu lulungiswe ukuze-ke sibe namanzi lokwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga uqhuba umsebenzi omuhle. Danki.
Ndinjani uStudio 7, ndinjani ngoFelix Ndlovu okhuluma lapha. Mina esami isifiso engisifisayo ukuthi ngaba kuyalunga ekhaya ezweni lakithi ukwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizame ukwenza amabhizinisi. Izincwadi sehlula noma kungahambi kakuhle lathi sike silungele sixhaswe lathi emazweni akithi njengamanye amazwe. Njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincediswe kulawa lathi esisakhula sincediswe kumabhizinisi nazuzo zonke izinto. Sijabule kubuyela empela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani mpingelele kuStudio 7. Mpingelele kuStudio 7. Mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba eCholothe esigabeni seCholothe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Ziyasijampa kakhulu.
Lawo bekungamazwi enolinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsapp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo eyeZAC ethi ifuna ukuphenya usomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye ebezikhokhela amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube isithi lisale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.